manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 3 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti havasi kutambira kukunda kwava Emerson Mnangagwa vachiti Zimbabwe Electoral Commission haina kuita basa rayo nemazvo. Ukuwo vaMnangagwa vanoti vakasarudzwa zviri pamutemo uye vamirira kugadzwa zviri pamutemo semutungamiri wenyika. Vemachechi vokurudzira vaMnangagwa kuti vashande navachamisa sezvo vaviri ava vaine vatsigiri vakada kuenzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anga akapakatira zvombo nhasi amboedza kukanganisa musangano wemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa nevatori venhau muHarare Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga ine zvombo nemotokari dzinodira mvura inovava nhasi ambovhiringidza musangano wavachamisa nevatori venhau waitwa pane imwe hotera muHarare. Pasvika mapurisa aya panzvimbo iyi vatori venhau vanga vakamirira vachamisa kuti vauye kuzotaura navo pamwe nevamwe vatungamiri vebato reMDCT vabva vanzi nemapurisa aya vabve pahotera iyi. Asi vakuru vakuru vebato reMDCT vanga vaisanganisira mukuru anoona nezvesarudzo mubato iri uye varivo vakasarudzwa kuti vamirire zvakare bato ravo muHarare Central mudare reparamende vamurisi zvizvai vatsika madziro pavanzi vabve pahotera iyi. Vatori venhau vabva vatora mukana uyu kubvunza mapurisa kuti anga atumwa nani kuzokanganisa musangano uyu pamwe nekutyisidzira vatori venhau asi anga achiratidza kuti ndiye mukuru anga achitungamirira chikwata chemapurisa ichi ati haakwanise kupa mhinduro. Mushure memaminitsi anokwana kuita 15 vakafanobata chigaro chegurukota rezvokuburitswa kwemashoko vaSimon Kayamoyo vabva vasvika vakaudza mapurisa kuti vasiye vachamisa vachiita musangano wavo nevatori venhau. Pavazotanga musangano wavo vachamisa vashorawo zvaitwa nemapurisa izvi vachiti zvinovashamisa kuti vaMnangagwa vangashandisa chisimba chakadai sei kana ivo vakakunda musarudzo. Izvi zvatsinirwa nemubatwe homwe muMDCT amai Teresa Makone.
Aiwa mapurisa ka havaita zvinhu zvavanenge vasina kutumwa, vatumwa nani? Akufanyire kunge kuchiri kuitika mheremhere. Kana president veZimbabwe vakahwina zvechokwadi, vaine shuwa nemafigures avo, chero dai tikataura tiri pai kana tiri pai hazvina nebasa rese. Iconstitutional right yedu kuti tingotaura tiita freedom of expression. Ko mapurisa ndei? Mapurisa anoshandiswa chete kana uine munhu zvauri kuvhara. Kana pasina zvauri kuvhara mapurisa ane basa here? Haana nebasa rese. Regezai titaure kana takaruza. Because takaruza. Iwo wakahwina, chimunyaso kufara wakahwina. Kwa kuzotitumira mapurisa iwo wakatirova futi kuelection, wotirova futi nemapurisa, zvinobatsira chii izvozvo? Takahwina zvine mutsindo. Samu dzakaitwa palaptop. And samu hadziso dzinotonga. Totenzva ndingati kumotaura. Zvinoitwa nevanhu vakaratsika izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vati zviri kuitwa nemapurisa izvi kutyora kodzero dzevanhu.
Mapurisa auya aka mbambashira zvombo zvakanyanya kumisa musangano wesangano reMDC Alliance navachamisa wavanga vairaudira kutaura zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Izvi zvaratidza pachena kuti hatisi muchikamu chitsva sevana veZimbabwe. Zvaratidza pachena kuti tadzokera kunguva iya yakare yekumbunyikidzwa yekuti hapana kodzero vanhu vari kutya. Iko zvino kutaura kuti tiri kuita seHuman Rights Watch takapuwa mareports akawandisa kuti usiku hwapfuura soja airova vanhu munzvimbo dzinoti Budiriro, Glenview, Glenora, dzivarasekwa kuwadzana kuchitunguza kwaseke kuziko. Vanhu vairohwa vachinzi ibvai mumabhawa mamuri kutandara indai mudzimba dzenyu. Vanhu vari kutya mauto ari mumigwagwa. Musi wa 1 August kwakapfurwa vanhu vatanhatu vakafa. Saka zvinoreva kuti kudii izvi ndo here inonzi new dispensation yacho kana kuti kwete. Tiri padambudziko zvinotyisa asi dai zvapera nekukurumidza nekuti hazvina chimiro chakanaka. Hazvipi mukana kuZimbabwe kuti itange hukama hutsva nepasirose.
Vachamisa vati vakakunda musarudzo idzi zvine mutsindo kwete zvakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission zvekuti vakakundwa.
Our collected result indicate that we won significant. We actually have a majority vote of over 2.3 million ahead of Mnangagwa. It is actually Mnangagwa who did not reach the 2 million mark, as we will then show.
Asi munyoro anoona nezvemitemo muzanu PF vapo mangwana vati MDC Alliance yakadyiwa zviri pachena. Vachamisa vati vachatora matanho akawanda anosanganisira kuenda kumatare pamwe nekuita zvavati zvinobvumidzwa pasi pebumbiro remitemo, vachiti vachaburitsa humbo hwese hunoratidza kuti zanu PF yakabirira musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutori wedu wenhau Godwin Mangunza apinda mumusangano waitwa navamunangagwa nevatori venhau. Godwin, ndezvipi zvaunoti zvakakosha pane zvataurwa navamunangagwa?
Ndingati chikuru chabuda mumusangano waitwa navamunangagwa ndechekuti chokutanga vati vanotambira zvakabuda musarudzo uye vatendawo veruzhinji vemuZimbabwe nokuvachuza kuti vange varivo vachavapresidendi venyika ino. Asi vati zvakakosha kuti kunyange hazvo pakaita mhirizhonga mazuva maviri apfuura, vati zvakakosha kuti vana veZimbabwe vashande pamwe chete mukusimudzira nyika yavo. Uye vatiwo vachamisa vatoti to you Nelson, I want to say you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and its unfolding future. Saka vati ibasa ravachamisa naivo vamunangagwa pamwe chete kuti vange vachikurudzira kuti munyika muve nerunyararo. Ende vatungamiri vanokurudzira kuti munyika muite muve runyararo, muve nerunyararo ndo vatungamiri chaivo chaivo. Ende vati vanofanira kuzvita pamwe chete. Vatiwo vana vemuZimbabwe vanofanira chero zvazvo pange paine kukwikwidzana pasarudzo, vanofanira kuchibatana nekuti sarudzo dzakapfuura vobva vashanda pamwe chete. Pavabvunzwa kuti vanoti chii nemashoko avachamisa okuti havasi kutambira zvakabuda musarudzo pamwe nekuti vachapikisa zvakabuda musarudzo idzi, vamunangagwa vati kubvira pavakapinda panyanga vakakwanisa kunge vachiita utongo hwechekerere. Saka vati vachamisa nebato ravo vakasununguka kunge vachinda kumatare kuti nyaya yavo inogadzirwa ikoko.
Godwin, kune vamwewo vari kuti kunyange hazvo vamunangagwa vari mutungamiri wenyika panguva ino yesarudzo vasati vagadzwa vanga vasingafanirwi kunge vachiita musangano wavo wekutaura zvakabuda musarudzo vari kustate house, vatori venhau vari kuitorawo senyaya iyoyi?
Havana ndingati tatadza kubvunza mubvunzo uyoyo, asi vabvunzwa mumubvunzo ivo vakatotaura kuti inini handisati ndiri mutungamiri wenyika, ndiri president elect. Ndingati mubvunzo wanga wabvunzwa wanga vanzi zvamataura imi kuti munoda kunge muchitungamirira nyika yese, muchishanda nemapato ese, muchashanda here navachamisa, muchatora here vachamisa nevamwe mubatirawo muvapinza mukabhineti yenyu? Vamunangagwa vapindura vachiti inini ndiwo ndiri president elect, decision iyoyo ndichazoita kana ndichinge ndachinda president, ndagadzwa kuva president mukati memazuva mapfumbamwe ari kuteera sezvinotarwa pasi pebumbiro remutemo wenyika.
Taonawo Godwin vatori venhavo vachimhanyirana kutorwa mifananidzo vainavamunangagwa. Izvi zvinorevei iwo izvi?
Andikati kubvira pakabva vamugabe ekusteta uzipa ya nzvimbo yakasunguka sereki nokuti munoona munhu wese mutaro wenhau wese ukangoratidza kuti mutoro wenhau even vamwe vanenge vasina makadhi ebasa vanokwanisa kungopinda saka ndikati vapedza saizvozvo pano vamwe vatori venhau vanga vagara vatingokumbira kuna vacharamba munyori mutauro wavamunangagwa kuti hatichada kuti purezidendi vambopinda mugadheni mavo vachitenderera izvozvo zvabhumwa saka pavazopinda vachitorwa mapicha nevazanzi kana vandavo maselfie saka taona vanhu malocal and international journalists vese vachitorwa maselfie na president elect vamunangagwa.
Ndinotenda Godwin. Godwin Mangundla, mutori wedu wenhau, anga achitaura ari parunhare ari muHarare. Vemabhizinesa vakawanda nhasi vavhura mabhizimisi avo muHarare mushure mekunge mapurisa afamba muguta achivavimbisa kuti vange vakachengetedzwa uye hapana chaizoitika kwavari. Godwin Mangundla anotipa zvenyaya inotevera.
Mauto ange asi mumigwagwa uye mapurisa atenderera neguta achivimbisa veruzhinji kuti vange vakachengetedzeka. Izvi zvazoita kuti vemabhizimisi, mabhanga nemahofisi vavhure basa richitanga kufamba semazuva ose. Mumwe anotengesa muna First Street uyo asina kuda kudomwa nezita ati atanga basa na 8 pasina kuvhiringidzwa. Vamwewo vane chitoro chekutengesa mbatya muHarare vaJohn Murambwi vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti muguta maita runyararo nhasi nekuti bato rezanupf rakakunda musarudzo dzakaitwa nemusi wemuvhuro.
Bato rinokwikwidza kando raita kuti mashopa aramba akavhurwa because kana ivo vahwina then it means kuti hapasina noise irimo because noise inowanika kana tichinge tasangana navo tichiintimidhata mabhesi avo. But now things are back to normal. We look forward kuti maybe things will change, but I believe Emmerson Mnangagwa is a better president than Robert Mugabe.
Mumwe muzvina bhizimisi amai Amina Kagoro avo vavhura chitoro chavo masikati vati chavanoda runyararo chete pamwe nemari yokuti vakwanise kuita basa ravo pasina anovavhiringidza sezvakaitika nemusi wechitatu apo vakamanikidzwa kuvhara zvitoro.
Tikangokwanisa kuwanawo zvido zvatinodo mari dzikawanikawo mabhizinesi zvakatiomera machange mani ndo ari kuti rwadzavabve murodhi.
Vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vati zviri kuitika munyika zvakashata zvikuru nekuti vemabhizimisi havafaniri kutombopiwa vimbiso yekuti vakwanise kuita basa ravo nemapurisa.
Bhizinesi haafaniri kunge achitsvaka assurance kana simbiso yamapurisa kuti vange vachikwanisa kushanda zvakanaka. Ndinofungidzira kuti mabhizinesi anofanira kunge angoriwo neyatingati environment kana nzvimbo yekushandira yakanaka yekuti vange vachikwanisa kushanda zvisiri zvekuti vanowana simbiso yamapurisa.
Vakuchera vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzeuori idzo vanoti dziri kukanganisawo vemabhizimisi zvakanyanya. Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pete Sairwanya vaudza Studio 7 kuti zvisinei nezvakabuda musarudzo chinodiwa munyika runyararo kuitira kuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka.
Zvatinofanira kuti vanhu vamunangagwavo vanofanira kutaridza leadership. Zvakaitwa zviya zvekuti vanhu vanoshutwa munhu achitoridza pfuti kunga ari muwozoni zvaitwa nemasoja zviya hazvibvumirwi. Vanhu vakaita zvizvo kuami kunofanira kutotorwa matanho akasimba chaizvo kuti vanhu vazive kuti impunity haibvumirwi. Zvakaitwa zviya hazvingabvumirwi.
Varohanya vati vamunangagwa vanofanira kushanda nemamwe mapato akaita seMDC Alliance kubatanidza vanhu munyika kuitira kuti chero vemabhizimisi vakwanise kuita basa pasina kuvhiringidzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zimbabwe Council of Churches iri kukurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti ibatane neMDC Alliance. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, munyori muZCC Reverend Dr. Kenneth Matata vati semakereke vari kukurudzira vamunangagwa kuti vaite nhaurirano neMDC Alliance. Vamatata vati zvakabuda musarudzo zvinoratidza kuti vatungamiriri vaviri ava vane vatsigiri vakaenzana munyika.
Tiri kunyorera kuZANU PF tichivakurudzira zvikuru kuti vavake nzira yekuti vangasangana sei ne zvikuru kuti vataurirane ne MDC Alliance. Nokuti mapoka ari maviri achagone kuti umwe nomwe afunge kuti zvari zvinoitwa nomwe hazvichina basa, because taona kuti kuvota kwakaita vanhu pavakavhotera president, they are almost sharing vari vaviri population yemuno muZimbabwe. Kana zviri izvo hazvigoni kuti vati umwe ungashanda umwe asipo.
ZCC yatiwo iri kukurudzira MDC Alliance kuti kana ine zvinyunyuto ishandise matare dzemosva. ZCC yatiwo kana MDC Alliance isingavimbi nematare, yakasununguka kutaura nevamakereke kuitira kuti zvakabuda musarudzo zvigadzirwe.
Chimwe chatanyorera ndechekuti ivo veMDC tinonzwisisa zvikuru kugunun'una kwavo, asi tinovakurudzira kuti kana zvichibvira ngavashandise makots kuti vagadzirise nyaya yavo. But tinoziva kuti vanotaurawo pamusoro penyaya yekuti dzimwe nguva makots agoni kuvabatsira, matare dzimosva agoni kuvabatsira panyaya yavo. Tiri kuti isusu semakereke tazvipa kuti kana vachida kuti tivabatsire kutigadzire imwe mikana yekuti vafambise nyaya yavo, tiri kukurudzira kuti vauye tibatsirane navo.
ZCC yatiwo zvakakosha kuti vanewosonchamisa vacherechedzwe sezvo vaine vatsigiri vakawanda.
Chimwe chatiri kukurudzira ndechekuti kana zvichibvira, hurumende yedu itsva ngaiise mubumbiro remutemo kuti mutungamiri webato reMDC Alliance, kana kuti yatingati main opposition, ave nerecognition iri muconstitution inoita kuti zvisangoita sokuti chinhu chisina maturo, nenyaya yekuti tinoziva kuti ana vanhu vakawanda vanovatevera. Saka iyoyo recognition tiri kuikumbira zvikuru kuhurumende itsva iri kuitwa.
ZCC yakurudzirwa kuti nyika dzekunze dzione kuti dzingadyidzana sei neZimbabwe dzisingatarisi zvakabuda musarudzo. ZCC inotiwo kusadyidzana nedzimwe nyika kwakanyanyobata ruzhinji rweZimbabwe, kwete vatungamiriri vehurumende. ZCC yatiwo panofanirwa kunyatsoongororwa kuti vanhu vakafa mukuratidzira vakafa sei. Vatiwo chavanoshuvira runyararo nekuchengetedzwa kweupenyu hweveruzhinji. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pakistan iri kubva mukuita sarudzo idzo dzakundwa nebato revaimbove mukuru wevatambi vecricket vaImran Khan, avo vakakunda mapato maviri aipikisa. Panguva iyo vanoongorora zvematongerwo enyika vari kuedza kuda kuziva kuti sei bato idzva rePakistan Tehrik-e-Insaf rakakwanisa kukunda. Kukunda kwaro kwatoshandura kare mamiriro ezvinhu munyaya dzezvematongerwo. Guta remasvingo nhasi raswera riine runyararo, vagari vachiita mabasa avo semazuva ose. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vazhinji mudhorobha vasi kuratidza kufara uye vatsigiri veZANU-PF vanga vachifungidzirwa kuti vachapembera zvine mutsindo. Havana kuoneka zuva rose vachipemberera kukunda kwebato ravo, kunyange hadzo vamboita mota shanu dzatenderera muguta dzichiita ruzha. VaEdward Jacob Manzanga avo vanotengesa pamusika vanoti ivo havana tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka nezvabuda musarudzo.
Imari zvavo zvavanhu matambiri zvatosa zvakanaka, nekutoti ini munhu watava takatarisa kuti notowina ndichamisa, nekuti ndiye munhu vanotozva kuti ndiye munhu wavo wangaidikanawa, ndiye munhu odikanwa navanhu. Vanhu vakumamisha vekumaruwa vakavhotera mbeu yavakapiwa nezvinhu zvavaipiwa izvo. Havana future yamangwana, vagere navana vavo kudzimba vakapedza kumayunivhesiti nemakoreji, vacharamba vachingobvita kumbe vana vanamadhigirii iwavo. Saka nhamo yavo haimboperi. Isu vanhu vekumadhorobheni tisinoziva ramangwana, tisinoona zvokuona kujekwekora mangwana. Saka isusu hatizvitambiri, panika isu tinorarama nokutengesa. Tozova kuti nhamo yedu yaro yatanga kuzomangiswazve nokusungurudzwa, ivo vachingodya vari voga.
Izvo zvatsinirwawo namuzvare Grace Mushayahama, avo vanoti zvavaitarisira kuti zvibude musarudzo handizvo zvakabuda.
Wana havasi kana kutombopemberera, muna kana umwe akutombomanya achipemberera hazvisi kutombofadza kana munhu wese. Izvi tatakatarisira kuti chamisa uchahwinha, towana purezidendi munyuwani da nhamo ingatane pamwe pane kuti noti mwana wangopedza chikoro oya kugara pandiri panozotengesa pamusika, hazvishandi.
Asi mumwe mutsigiri weZANU-PF anga ari motokari dzatenderera mudhorobha, vaPatrick Mutero, vati vari kufara uye vanoviva kuti vamunangagwa vachagadzirisa matambudziko ose ari munyika.
Maelections munosaka maona anga ari free and fair. Tiri kufara kuti isusu vamunangarwa vakawara zvimbo zvavo vadzokera, ndo vakatora nyika iyi kubva kuno munhu akasara nenyika, ende vezeka vakaita nebasa ravo nemazvo. Zvinhu zvanga zvingori free and fair. Totenda ngavatunge zvatodai change yokuti ivo mari ive ichisekuriti mari ava mabhenga vane mari, vanhu vafari ZANU-PF yetu tinoida, ndo patinoziva ndo vanotungamirira vakatora nyika kubva kuvachena.
Mupepeti webepanhau reMasvingomira Vangulumani Mulambo vanoti vari kushamiswa nerunyararo rwaswera rwuri mudhorobha, vachiti vange vakatarisira kuti vatsigiri veZANU-PF vachaswera vachipembera asi izvi hazvina kuitika.
Isu tiri kutoshamisikawo nezviri kuitika. Tikatenderera mudhorobha muno munoona kuti hapana pauri kumboona kana vanhu vatatu vana vari kutaridza kufara. Vanhu vanenge vari kungoshamisika nezviri kuitika, kudai nyaya inhau yekuti mutaundi ndomakanyanya kuvhotera vanhu vebato rinopikisa here kana kuti vanhu havasi kufarira zvakabuda musaridzi. Mudhi yachona haisi yatoziva vanhu vachi kana paitika chiitiko chakadai, especially kana kwazvagwa mwana mutsva, vanhu vanofanira kufara vachipembera.
Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vamasimba gonese vanoti vanhu vazhinji havana chekupemberera nekuti havana chivimbo chekuti ZANU-PF ichagadzisa zviri kunetsa munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti ruzhinji rweZimbabwe haruna mufaro nezvakabuda musarudzo zvakaziviswa neZimbabwe Electoral Commission nezuro, ichiti vaEmerson Mnangagwa vakakunda vaNelson Chamisa musarudzo yemutungamiri wenyika. Vanotiwo sarudzo idzi dzinoreva zvakasiyana-siyana kuZANU-PF, mapato anopikisa, uyewo kumasangano nenyika dzekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reZimbabwe yadzoka, Dr. Victor Chimutu, kuti tinzwewo maonero avo.
Kumhuri yeZimbabwe zvakabuda musarudzo zvinoreva kuti mamwe makore mashanu ekutambudzika. Ndakauya kuno kuZimbabwe kuzovhotawo, asi pakabuda sarudzo kutenderera kwatiri kuita mumaguta mumadhorobha akasiyana-siyana, mune kusuwa uye mune kugunun'una kunobva kuvana veZimbabwe. Vana veZimbabwe havana kufara nezvakabuda musarudzo. Vana veZimbabwe vanoziva kuti vakavhotera shanduko. Vana veZimbabwe vakavhotera mabasa. Vana veZimbabwe vakavhotera migwagwa iyo yavaiziva kuti ichaunzwa nehurumende yavachamisa. Saka izvozvo zvakabuda musarudzo hazvienderani nekuvhota kwakaita rujekerero rweZimbabwe. Kutenderera kwandaita Harare ndadarika nemarusape mana macheke izvozvi ndiri mamutare hapana kana munhu mumwe chete ari kupembera
bato iro rinotonga rezanu PF zvochirevawo kuti kudii nezvanga zvakatarisirwa nenyika dzekunze nevamwe vose
bato rezanu PF ranga richishandisa inganzi mantra yekuti Zimbabwe is open for business zvichireva izvo kuti vaiva nekuveva kuti vanhu vekunze kwenyika vauye muno mabhizinesi atange kushanda maindastiri avhurwe izvi zvaikwanisika chete kuitwa dai sarudzo dzedu dzanga dzaitwa murunyararo
kune masangano akaita sana African Union naana SADC vari kutiwo kudii nezvakabuda musarudzo izvi tiri kuona vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana vana European Union
tikatarisa maobserver mission akauya ivavo vanana Commonwealth vanana Africa Union SADC vanana IRI vanana NDI pane kuvirirana kuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina ukanyatsoverenga magwaro avo ane kakuvirirana karipo kekuti sarudzo dzemuZimbabwe hadzina kufamba zvakanaka
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamirira sangano rezimbabwe yadzoka Dr. Victor Chimutu vachitaura parunhare vari kwamutare nestudio 7 veukama neshamwari dzemumwe wevanhu vatanhatu vakapfurwa nemauto vakafa nemusi wechipiri amai Slivia Matambo Maposa vanoti havasi kufara nemafiro akaita mumwe wavo Kiri Mudzamiri anoti panyaya iyi
hama neshamwari dzaungana kumba kwemufi kuprospect vachirangarira mumwe wavo uyo akapfurwa akafa munguva yaiitika mhirizhonga muHarare yeMDC Alliance vachiratidzira kunyunyuta kwavo pamusoro pamabatirwo aiitwa zvaibuda musarudzo neZimbabwe Electoral Commission mumwe wevanhu vanga vachichema mufi vaCharles Makonye vati vari kurwadzikana zvikuru nemafiro akaita muvakidzani wavo
ndinonyanya kuzvitarisa ndakazvitarisa kuti ngandidi mudzimai wangu aenda kubasa zvoitika saizvozvo ndosaka ndizvinyanya kundirwadza ndozvitora sezvandiri plus nei seneiba munhu anga ari right munhu ati atichigara naye even baba vacho tinonyanya kuwirirana zvakanyanyisa nguva dzose tinobatirana semustreet yedu imwe chete but zvanyanyisa kuzvinonzvinyanya kurwadza because even hapana ari kutora responsibility kumaleaders
vamakonye vati vanorwadzikana zvikuru kuti mufi akasvika pakufa murume wake pasina zvaaiziva
ndandatonzi namai chiuya imunditore tichitotaura tese kwanzi kumapast 3 saka vadaro ndokumva vati a few minutes later vakutry kumufonera vachiti no ndakuda kumboenda ndakutenda makombi because iyo mota yavainge isiri right saka ndokumva vati no zvimirai ndione kuti ndoita sei zvikanzi mirai ndiende kumakombi zvikanzi zvamuri kuti hazvina kumira zvakanaka regedzai ndiuye ikoko and then immediately after vakufona foni haichadairwi and then he became worried ndopakambva azopinda ati ndakatoita zvechivindi kuti ndipinde mutown ndiende kucentral nokuda kwokuti ndandanzwa zvadaro and then later on ndopa vakazoenda kupolisi vasvika kupolisi kuya kuya ndobva vati hatisati tawana ripoti yakadaro ndokumva vaenda asi chirega tiende newe kupare nyatwa kune vanhu vanzi vaendesa kupare nyatwa pavaenda kupare nyatwa vaya mbavasvika mbavaona hakuna chinhu meanwhile from matauri avanga vachiita vaiti nguva dzese idzi vanga vakango vari murod imomo pavanga vashudhirwa ipapo saka vakazoenda vachitenderera vachitsvaga mahospitals kuti vaone kuti pane chiriko here vakashaya
vamakonye vati vanhu vakaona mukadzi uyu achiurayiwa vanoti mutumbi wake wakagara mumugwagwa kwenguva yakarebesa usati waendeswa kuchipatara
vari kutaura vamwe vari kuti ivo bhodhi yakanga iripo kubva kumapast 3 kana to 4 whatever time is ikazobviswa kuma7 so you can just imagine kuti bhodhi lying in street saizvozvo
imwe hama yemufiva Edward Matambo vati vanhu vachagara vachisvika munyika nokuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakange vavimbisa runyararo asi zvakazoitwa nemasoja zvakasvibisa hurumende yavamunangagwa vamatambo vati pavakaona mufananidzo wemufi pamaWhatsApp aitumiranwa nevanhu havana kuzwa kuti munhu ainge apfurwa kafa aive mwana wemukoma wavo. Sangano reZimbabwe Human Rights Association rakashoropodza zvakaitwa nemauto. Asi mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau kuti mauto haasi iwo akapfura vanhu ava asi kuti vakapfurwa nevanhu vairatidzira. Sangano reVeritas rinoti pasi pemitemo yenyika mutungamiri wenyika ndiye chete ane masimba ekuti mauto apinde mumigwagwa kuitira kuti achengetedze runyararo. Ndakamirira Studio 7 kuWaterfalls ndini Kiri Mudzamiri.
Tinotenda kuna Kiri, abva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka ine mufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 3 kuNcwabakazi 2018 nengontungamili Nkoma. Endabeni zethu lamhlanje,
those that voted for me and those who did not, for both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not.
Onqobe kukhetho lokudinga umongameli njalo obevele ngumongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kuthokwa kwakhona iHarare bantshontshe 50,000 bavuma bathi ah, we are sorry, sihambanisile.
Amapolisa ake azama ukuchitha umhlangano kaMnumzana Nelson Chamisa umkhokeli weMDC eHarare, lapho atshele khona intatheli zindaba ukuthi nguye onqobileyo njalo akakwamukeli ukunqoba kukaMnangagwa. Kuwoza Friday lamhlanje seleqembu elicula isicathamiya ele uZambezi Arts elikhokelwa nguLucky Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuthi uZulu weZimbabwe ebambane njengoba ukhetho solwedlule. Njalo uthi uMnumzana Nelson Chamisa ulendima angayidlala ekuthuthukiseni ilizwe. UMnangagwa wethule amazwi la emini lamhlanje ngemva komhlangano kaChamisa, lapho atshele khona intatheli zindaba ukuthi nguye onqobileyo. Ngokunjalo uChamisa uthe kayamukeli impumela yokukhetho yokunqoba kukaMnangagwa. UMnangagwa unqobe ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu 50.8%, kwathi uChamisa wathola 44%. Kodwa uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uthole i-56%, kwathi uMnangagwa wathola 44%. Kodwa uMnangagwa uthe nguye onqobileyo njalo uthe uChamisa labanye abanqotshiweyo kumele bayamukele impumela yokhetho bavume ukubana banqotshiwe. Nanga amazwi kamnanga kwaye khuluma le ntatheli zindaba Estate House namuhla.
I'm proud and humbled to have been elected to be your president. I pledge to be the president of all Zimbabweans, a president of those that voted for me and those who did not. For both must be made to belong and to participate in national processes. I will do all that is in my power to live up to the expectations of those who voted for me, and equally to prove myself to those who did not. To Nelson Chamisa, I want to say, you have a crucial role to play in Zimbabwe's present and in its future, and in its unfolding future. Let us both call for peace and unity in our land.
Lo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ebonga uZulu weZimbabwe ngokumvotela njalo esithi umkhokheli weMDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa ulomlando angawudlala ekuthuthukiseni ilizwe leZimbabwe. Wengeze wathi sokuyisikhathi sokuthi uZulu abambane avuselele ilizwe. Ukuhlaziya amazwi kamnangakwa la sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kanti yena nxa ekwanisa ukuthi abone ukuthi kulale kusasa, kuyakwanisa ukuthi abantu basebenzelane, kungani wakhipha uMugabe ngombhobho iminyaka eminingi kula kunciphiswana la omorgan sonke laye besaphila kuqilwa ukuqilwezelwa enguye ovuma uba abe ngukuthi ngu-vice president. Namhlanje sokukhulunywe phela ukuthi abantu ade ngincintisana labo kabathakazeleli indlela eyenziwa ngayo umncintisano, bathi bona bafuna ukuthi baye ecourt kame bayezwa siyezwa ukuthi ukhuluma ngakodwa kakame sibona ukuthi siye abantu baye ecourt bayekuzwa bayenikeza i-witness ukuthi umncintisano lo wagogeka ngaphi. Kuqakathekile ukusebenza lonke, kodwa kufanele ukuthi usebenzelane, usebenze lo muntu ojabulayo layo ukuthi nxa umehlule okuse owakhathesi kakame khonokho, ngoba siyazi ukuthi yena ukusebenzana labantu bantu belakakwazi ngoba wakhipha uMugabe ngesibhamu.
Singabona mhlawumbe ekhulumisana loChamisa yini ukuthi azame ukufaka abantu bakhe labo kuhulumende.
Lelo liqiniso ungazinanzeleli ukuthi ama-presidential votes akhona vele ayahambelana. Lokho ufaka nje 50.8% nje sokuyikwenza. Sengicabanga nje iminyaka lana ejeni Juliana ukuthi uMugabe yena wezwa kukuzima ukuthi abe lo hulumende owagedwa kodwa engafuni, waze watshelwa yi-SADC. So mina ngiyabona ukuthi nxa amadali angathi khona hatshi kwaphambaniseka kancane nje kuyakhulumeka akwaleki hanje singamazimbabweni sonke. Kabahlale phansi bakhulumisana umlotha siye phambili, ngoba kufanele ukuthi ilizwe lethu liye phambili. Kodwa hatshi nje kuphonga ukuthi buyaniilize ngapha yizwe lingenisa kakuqale kulungisiswe ukuthi kanti kwaphambaniseka ngapha, wenzele ukuthi kwela kusasa kungaze kwaphambaniseka.
Umnumzana Rejoice Ngwenya uhlaziya ezombusazwe sixoxelaye eseHarare. Umkhokeli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukele impumela yokhetho lokudinga umongameli ngoba kube lokuqilibezela okukhulu. Ngalokho uChamisa uthi nguye onqobileyo njalo uthi uMnangagwa kumele ehle esihlalweni. UChamisa wethule amazwi la emhlanganweni oke wazama ukuphanjaniswa ngamapholisa eRiot ehoteleni yeBronte eHarare. Kubika uMavis Gama.
Iningi labantu labenhlanganiso ezizimeleyo basole kakhulu ukwenza kwamapholisa lokhu. Omunye wabasole lokhu kwenza kwamapholisa ngusenator weMidlands oyebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, unkosikazi Lillian Timvias.
Yiyo yini i-new dispensation yangkhona ekuthi abantu abakwanisi nje ukwenza i-press conference? Kodwa mina kukubona kwami ngibone ngani abantu laba bayakwazi ukuthi bantshontshe i-election. Why ngisitsho njalo? Namuhla kutoka wakona iHarare vanchonje 50,000 vavuma vati we are sorry si pambanisi vakhiphi 50,000 from the president Chamisa's vote number 1 in Manicaland vangezelele uED nge 68,000
ethi yasikho isizathu sokuba kulethwa amapolisa emhlanganweni womkhokheli wakhe lentatheli izindaba
i-election le intshontshiwe and intshontshiwe anilimzwile sithi 10+4 D40 intshontshwe like that is so plain umgabe wayentshontshi i-election kodwa lalidinga lisale lidinga lani ukuthi kodwa untshontshe ngapi liswele kodwa lapha ithi konke kuntshontshwe vele kunoma i-grade 1 can tell ukuthi abantu laba bantshontshi i-election
lo mhlangano lentatheli izindaba ugcine ususenziwa ngemva kokungenela kwahulumende othume osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko umnumzana Simon Khaya Moyo oxolise emele uhulumende uChamisa uthi amapolisa atshengisa ukuba akamelanga ukulondoloza ilungelo loluntu uChamisa utshele intatheli izindaba ukuba abomanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance uzokwenza konke okusemandleni abo ukuveza ubuqili bebandla leZANU-PF kanye lokuthatha amanyathelo ukulungisisa ukuqilibezelwa kwabo kukhetho olusanda kwenziwa abathi banqobile.
As far as we are concerned, this election as a presidential result is fraudulent, illegal.
Limpumela yokhetho lukamongameli kuyibuqili olungekho emthethweni ngoba kuningi okungahanjiswanga ngendlela okumele uZulu akwazi. Kumele sikubeke mgceke ukuthi yithi esalunqobayo lolu khetho. Njalo lokuba salunqoba lolu khetho sesilungiselela ukubumba uhulumende ngemva kokuba senze okumele sikwenze ngokusemthethweni okulondoloza intando kaZulu. Intando kaZulu wayisuki kulokho okuthiwo ngujikumba. Kayisuki kwabe-ZEC kodwa isuka ekuphathekeni kwakhe kukhetho khona e-polling station.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathe owakhe umhlangano lentatheli izindaba emveni waxolisa kakhulu ngalesi senzo samapolisa abefuna ukuphazamisa umhlangano lentatheli izindaba obubizelwe ngumkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa wathi eleZimbabwe lilizwe elilandela iziqondiso ezikusisekelo sombuso ezivumela ukuba abantu belelungelo lokuvumelana layiloba ngubani kanye lelokuchothoza uhulumende lapho ephosisa. Umnangagwa uqale watsho lokhu emazwini awalobe ngendlela yokukhulumisana yakulezi nsuku yekulenjini eye-Twitter wazogcizelela emhlanganweni lentatheli izindaba lapho akade ekhanya ejabule okwamagama ukuthi unqobile. Uthembise ukwenza uphenyo phezu kwalesi sehlakalo ukudinga ukuba kuyini sibisibili okwenzakeleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Abanye babancintise kukhetho banqotsha bathi kabavumelani lempumela yalolukhetho ngoba kayihambelani lezifiso zikaZulu. Kubika intatheli izindaba yethu ubathabile Masuku.
Omunye wabancintisayo umnumzana Nkululeko Chuma obemele ibandla le-PRC eyinsiza uveze ukudana ngoba engazwisisi ukuthi abantu abahlala bekhala ngenhlupho ababhekane lazo bangaphinda bavotele iZANU-PF njani.
Yes, siyabona abantu intando yabo sebeyivezile. Baveza bakhetha abakukhethileyo bakhetha iZANU-PF ukuthi bakhokhele futhi ibakhokhela for the next 5 years kuyikuthi vele iZANU PF ibilokhu ikhokhela iminyaka engu-38 edluleyo kodwa kungela tshintsho olukhona. Bese kumangalisa abantu bakithi isibindi abalaso bawuvotela ibandla elilethe uncindezelo kwele Mandebeleni, ibandla elihlukuluza abantu, ibandla eligqilaza abantu, ibandla elingalethi ngqobekela phambili impilweni zabantu kuzigaba abantu abaphila kizo. Kodwa kufika ukhetho besicabanga ukuthi mhlawumbe lukhetho abantu abazavota ngengqondo zabo bezwisisa futhi bekwazi lapho abadlule khona ubuzima ababubonile empilweni. Kodwa umuntu angena ebhokisini ayefaka uxa avote, konke lokho kuyasethusa kuyasimangaza ukuthi kanti abantu bakithi sesangenwa kuyini. Ibandla leZANU eMashonaland bebengalifuni bengalivoteli kodwa eMathebelelendi kogodlwa insiza bayivotela abantu.
Unkosazana Sichelesile Mahlangu obencintisa ephumula ubabaza impumela yokhetho ngoba bekusobala ukuthi abantu bafuna inguquko hathi lokho okugcine kuphuma.
Abantu bavotile sino baphumile ngokunenga, abantu bebephuma sibe kuvota especially ama youth aphume ngobuningi but amanengi angikhona ukusiza ukuthi bafune i-change bebefisa bavotele uChamisa. Kulathi kunje kusimangalisile ukuthi uMnangagwa uwine njani kumangalisa kuzobanzela abantu bona laba endaweni lapha athikwa khona uwinile ngoba abaningi bathi abamvotelanga bona bebevotela uMP Sibili wabo ngukansila wakweZANU but kupresident bebefaka uChamisa. Abantwini abaningi Sibili esesikhulume labo bayatsho ukuthi bona bavotela uChamisa abazange bavotela uMnangagwa. Even ama-youth athe sikhulume ukuthi bona bazovotela i-bullet train cause bafuna i-change bafuna imisebenzi. UMnangagwa bebathembisa ukuthi within 100 days abavulela imisebenzi, akuzange kubele imisebenzi. So bayamangala abantu sinje sikustate sokuba washocked ukuthi kati kuhambe njani kugcine nje kuzongena uMnangagwa njani thina.
Obencintisa ezimele emguza uMisi Winston Ncube uthi ukhetho luhambe kuhle loba kube lokuningi obekungaphezu kwamandla abo okumele kulungiswe yilabo abanqobileyo.
Ukhetho lohamba kuhle loba kungaba kulokunye okungaphansi kwamandla ethu singeke sakukwanisa ukukulungisa khathesi. Esimele ukuthi ama-legislators angenileyo fanta esilungisela phambili for ama-electoral reform. Lo yinye imithetho ekhona eyeze-AFN kwizeke ku-constitution emelilungiswe ukuthi nxa kuvotwa ukhetho lubanjwe ngendlela oluqondileyo njalo olu-more transparent. Ikakhulu emguza besilama-polling station ayi-99. It's very impossible in 12 hours to go to 99 polling stations and go see all of them, especially ezinye zisendanye ezingafinyelekiyo. And then okwesibili phambili mina nginjalo ngingasime mphumeleleyo, I'm willing ukusebenza layena lo okhethiweyo owine okhethwe ngabantu ukusebenza la sithuthukise isigaba sethu semguza ngoba sikufuna intuthuko. Intuthuko akhona ukuthi ebuya lobani kodwa intuthuko yethu thina sonke ngoba owinileyo lo ongawinanga lo sihlale emguza lo ongahlale emguza yinto esifunayo ukuthi umguza uphakame.
Oncintise kukhanseli kobulawayo emele ibandla leZaphu uMnumzana David Moti uthi izekhi kumele ilungisise inhlelo zayo ngoba abazange benze ngendlela ikakhulu emifanekisweni yabo ebingakhanyi.
Kwesinye isikhathi kwakuthatha 3 minutes to 5 minutes umuntu eseboxini khona angazi ukuthi bona bakusebenza. In the near future yona izekhi kumele ibe leqiniso entweni lalokhuya ukuthi nayena izekhi izahlala njani yona lama-particulars abantu engakwananga kuzobe fikila ngalokuvota engakudiscovery lokhuya kuthiwa kuthiwa umuntu uyabiselwe emuva kuthiwe ibizo lakhe li-invalid kuyingcazelo yangikhona kula kube sekuthiwa ikhodi yewaziwa ibabezeya. Izekhi kumele ukuchazela abantu yona leyana individualism iyelimazileyo.
Obekumqoka kubo bonke abakhulume le Studio 7 ikuthi ukusebenza kwezekhi kumele kukhuphuke khona kuza kuba sobala ukuthi umsebenzi wabo bayawazi. Abanye abancintisileyo bathi bazahle baqale khathesi ukulungiselela ukhetho luka-2023. Ontanga basukume ngobuningi kulolu khetho bethi abadala kumele badedele bona babafundise khona bezazimela ekhethweni oluzayo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the voice of America.
Uzulu eGwanda uthi udanile kakhulu ngempumela yokhetho lapho kunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF. Kubika u-Albert Ncube.
Iningi elixoxelana umsakazo lithi belikhangelele inkokheli entsha ebizaletha amaqhinga amatsha kwimdubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe. Edolobheni leGwanda bekuthule njalo lalabo abanqobileyo lokhu bengakaqalisi ukujabulela ukunqoba kwabo kukhetho. Iningi lithi libona ngathi ukhetho lutshontshiwe. Osakhulayo uBrighton Dlamini uthi imdanisile impumela yokhetho.
NjengamaZimbabweans siphatheke kabi ngale election result. Into ekhona yikuthi umuntu angezake angabi ekhulunywa ngabantu kodwa ewine. Abantu bonke bakhuluma ngoChamisa kodwa adliwe. Akulanto enjalo. Yiyo irigging yonke.
Umgcini sihlalo lebandla leMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi yamaNdebeleni. Umnumzana Zolani nje mnyama moyo uthi abayamukela impumela yokhetho.
Sizo make sure and sizo demonstrate peacefully sibonisa umhlaba ukuthi kona lokho kakusi kakusijabulisi. So I think it's always isikhathi ukuthi thina esikunazelele ukuthi so isikhathi sokuthi nxa ngaba sebefuna ukusibulala sonke kulungile ngoba siyahlupheka sibe sesithole umuntu ozasikhipha edubeni.
Lobanje umanyano we-MDC Alliance ukhala izimathonzi ngokuqilibezelwa abebandla leZANU-PF bamanzi nte. Njalo umnumzana Malaki Nkomo uthi iZANU-PF ingqobe ngoba isenza intando kaZulu.
Ngoba sikuqhiwe umhlabathi siwubonile abantu bakhona bayancediswa ngenhlanyelo. Inkomo sizibonile futhi zingenile ebantwini ukuthi abantu babe lakho ukuthi bathini bakwanise ukuthi baziphilise. Ibandla leZANU-PF abantu sebelibonile ukuthi yilo kuphela ibandla elilabantu engqondweni.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kayamukela impumelelo yokhetho ngoba kunguye onqobileyo. Kukanti umnumzana Emmerson Mnangagwa ubonge uZulu weZimbabwe ngokumvotela. Kusenjalo amapholisa ahlomileyo alindile phandle kwamahofisi ebandla le-MDCT edolobheni leGwanda. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Ku Live Talk lamhlanje sixoxa ngokunqoba kukamongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe leZANU-PF kukhetho. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zenyakatho yele Pakistan zithi kuliqembu labantu abahamba betshisa izikolo za kulesi sigaba lichabalalisa zisala zingumlotha. Sokutshiswe izikolo ezilithumi ilanye ngeviki edluleyo. Kulabantu abangaba yizigidi ezine abasesigabeni se-Assam kwele India asebezithola bengasela ngwalo zabo zokuhlala kulelo lizwe. Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni we-rugby kusasa lizathibana leNamibia emdlalweni okudinga iqembu eliziya kuyaphatheka kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo. Kubika uJoseph Njani.
Iqembu leZimbabwe kumele linqobe leNamibia kusasa ukuze liyale lokhu lilethuba elokuyadlala kumncintiswano wesizwe zomhlaba ngomnyaka ozayo elizweni laseJapan. abafana beZimbabwe sebedlala imidlalo emithathu kulumkankaso njalo emidlalweni wokuqala abakungijikile ubhanqa 23 ka-23 leqembu leMorocco, kuthi emidlalweni wesibili batshaywe nge-45 ka-36 leqembu leKenya, ikanti kwesithathu badliwe nge-18 ka-14 leqembu leTunisia. Limpumelelo ithi iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalani nemiklomelo, kodwa umdlali waleli qembu uTapfumat Parrenyathwa uthi bona njengabadlali balethemba lokuba bazafinyelela ukuyadlala kumidlalo yezwe zomhlaba.
We've managed to play as well as who we're playing as our opponents.
Kumidlalo esidlale phambilini kwalo owangempela viki sidlale kuhle kakhulu, okokuthi bekungela mehluko omkhulu phakathi kwethu lamaqembu ebesidlala lawo, njalo sinqotshwe sekusele imizuzu emihlanu ukuba umdlalo uphele. Okuqathekileyo ukuba siyakholwa ukuba sizaphumelela, njalo ukukholwa yikho okumqoka ukuze sifeze izifiso zethu.
Amanye amaqembu aphatheke umkhankaso wokudinga iqembu elizakuyadlala umncintiswano wezwe zomhlaba, ngabalisa ele Kenya, ele Tunisia, ele Morocco kanye lele Uganda, njalo iqembu elizaphutha imidlalo liphezu kwengalane yile elizaphakamisa isicoco se-Rugby Africa Gold Cup, liphinde njalo lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Iqembu elizaphutha lisendaweni yesibili engalane nemiklomelo elizadlala lamanye abe iphutshe isendaweni efanayo kwamanye amazwekazi, kuthi elizanqoba lapho liza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba. Kusenjalwa kula midlalo yenguqu yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ekanye le-Southern Region Division 1 kulimpela viki edolobheni lakobulawayo, njengoba inkokheli ye-Premier Soccer League idlulisele phambili imidlalo yeviki lamashumi amabili lanye, ngoba kusesatshelwa ukuba kungaba nodlakela ngemva kokungazwanani phezu kwempumelelo yokhetho oluqhutshwe ngempela viki yedluleyo elizweni. Abe-Southern Region Division 1 Soccer League bona balomhlangano kulimpela viki. Abathanda ezemidlalo balakho ukuyazilibazisa bebukele umncintiswano weZimbabwe Squash Open oqale namhla endaweni yeSebabs Squash Club, njalo uzafika emaphethelweni ngesonto. Lo mncintiswano ungenwe ngabadlali bakwamanye amazwe agoqela ele-South Africa, Zambia kanye le-Nigeria. Ngensonto umncintiswano kakhilikithi weSpa Bonza 2020 uqhubekela phambili enkundleni Heath Street Academy, lapho amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu le-Pagers lizadlala lele-Sabres, ele-Raptors lizadlala lele-Hawks, akuthi ele-Blazers lizadibana lele-Tigers. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuwaza Friday lamhlanje uEzra Chisa Spanda uhamba leqembu lesicathamiya ele uZambezi Arts elikokhelwa nguLucky Moyo.
Emazweni amaningi angaphetheya, leli qembu laziwa kakhulu njengeqembu eligida imigido yendulo, njalo licula ingoma zomdabuko, liphakamisa lamasiko esintu. Amazwi abo ayahlabusa njalo bagida mnandi, bona-ke bamelwe ngubani kulolu hlelo.
Ibizo nguLucky Moyo, ijaha lasesikhalangeni ePlumtree endaweni yaseNgwana, lapho kuvela khona amajaha njengabo Socha Moyo, oTaurai Shareba, oFuture Ndebele, oSinini Ngwenya, bonke nje abangamaculi bamaqembu ayehlukeneyo.
Iqembu le uZambezi Arts lamunjelwa kwelengilandi ngamalunga amaqembu achiyeneyo asuka kwamanye amaqembu afana le-Black Mfolos, i-Black Spear, lamanye amaqembu animaninginingi achiyeneyo eZimbabwe, njalo baphambili ngomculo wabo wesicathamiya.
Sihlabela nje izingoma zaseZimbabwe ezesintweni, izingoma ezinye ezingathi ngezomdabu ongiyamazi ubaba ongwalongwalo Machobana, kodwa siyabhala nje ezinye izingoma zethu. Sihlabela kaningi-ningi emitshadweni lasemidlalweni ehlukeneyo, kaningi-ningi sijayele ukuncedisa nje kuma-fundraising.
Yes, we do.
Zuhlelo lobantu uza oza Friday sile uzambezi arts besiculela ingoma zomdabuko ingoma zabo zimumethe imiko njalo ziyafundisa nangumnunza namoyo efakaza
Iskati sesi pelilege lapo uEzra Chisaspanda behamba lo laki moyo leqembu lakhe le uzambezi atsa kwanele mtwakazi lingayikatsana luyalandela uhlelo lwe Studio 7 Live Talk olivalelisayo untungamili inkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.